Tokaze, anoba utenge zon, elbundo.
Lika ike.
Ata! Hech! Kushikaro para kwamba kushikanda kufamba nechitanda andifena kutengeza pesi maya minase lot izo zvona ramba waliri yakakosha kunge ndarama denge ndiri kuslong ndichirarama zvakangonaka kuye uchidzana my place yeah me know one clan iri nongo baka baka totenda mwarati bate hakata wikiles vano maka maka HK Skata Panino pando dada nako Nyangwe newewa dada nekwako Kwe HK Jiko kudanga Nende ndo kutifenda Nobudanga